vachitaura nestudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reafrica day mubulawayo nhasi nhengo yepolitbureau yezanupf retired colonel chinga dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuafrica mukuwana kuzvitonga vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuafrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga huori pamwe nekutambura kweveruzhinji asi vati zviri nani kuti nyika dzemuafrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga
africa dziri kuenda mberi noziva yanga yatunyirirwa kwenguva yakawanda asi ekuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese tinobvuma kuti maproblemu tinawo asi tichienda mberi achapera kuna vana vari kuzarwa nhasi pachava nezvimifungwa izvozvofura zvedu zvichanaka
nhengo yezanupf central committee uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vajoseph chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuafrica vasingatarisi zvakanaka vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuafrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuafrica vasabatane
vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechitidhivhaidha isusu sevana veafrica votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu nyambe chibva nyaya iripo ndeyekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete saka mainstabilities atiri kutaura aya atiri kuona achiitika muno muafrica mukamanyatsomatarisisa anowinzwa nevanhu ivo vaya vechiya kunoko vechiita kuti isusu tisawirane tirambe tichikongwa
mutauriri webato remdct vawitness dube vati bato ravo rinopokana nevanoti zuva reafrica day harina kukosha vachiti zvisinei nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda dzemuafrica bato ravo rinokoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi
pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeafrica asi izvozvo hazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veafrica takabatana tichitarisana nemachallenges ese atinawo tichabudirira
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muafrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana kwame nkrumah vekughana avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muafrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera
izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu corruptioni nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuafrica zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usingasviki munoziva even nyika dzemuafrica dzese dzanga dziri pasi peutongi hweudzvanyiriri hwevachena asi zvakatopfuura zvichasvika pakuguma nekuti vana veafrica vese vachasimuka
mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimba rashe mataruse vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muafrica vakatarisana nematambudziko makukutu vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka
vanhu vakawanda vari patsekwende vari parumananzombe vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muafrica zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati pamwedai ndandisina kuzvarwa muafrica asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike nekuti kana tikaramba takamira kunze zvinhu izvi hazvigadzirike zvega kana tisina tariro tinenge tazvisiyira kuvanhu dzimwe nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvozvo
zuva reafrica day rinocherechedzwa nenyika dzemuafrica musi wa25 may gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of african unity sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuafrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena uye rave kuzivikanwa nezita rekuti african union richibatanidza nyika dzemuafrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi Ndaka Amirira Studio 7 Mubulawayo, ndini kudzana ya Musengi.